Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti ZUPCO iri kutadza kuita basa rayo nemazvo zvopa kuti vanhu vanetseke mumigwagwa. Hurumende yotarisirwa kuregerera vamwe vasungwa vari kupika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevanomwe 1507 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nemumwe 31 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu 39,550. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevanomwe 587. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevashanu 36,535. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine zana rine makumi maviri nevana 34,124. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kambani yeZupco iyo yakanzi ndiyo yoga inofanira kutakura vanhu iri kukundikana kuita basa rayo. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kukundikana kweZupco kwava kupa kuti vanhu vatadze kusvika kuZimba nenguva. Izvi zvinonziwo zvave kupa mukana vamwe vanotakura vanhu zvisiri pamutemo kuti vawedzere mari dzemichovha zvosiya mushandi asina chekubata. Nezuro muHarare vanhu vakamira kwemaawa akawanda nekushaya mabhazi uye vanotakura zviri pamutemo vakabva vatanga kuwedzera mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. MuHarare handimo chete mune dambudziko nekuti kunzvimbo dzakaita seSilovela vanhu vanoti vave kubhadhariswawo madhora gumi ekuAmerica kubva pamadhora mashanu kuenda kuguta reKwekwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati pamusoro pevanhu vari kuchora mitemo. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navamoyo pamusoro pedambudziko iri.
Iyo zvino vemuchovha vari kuita zvokumhanyisana nemapurisa vange vasati vabvumidzwa kufamba pamigwagwa nenyaya yelockdown. Saka vemichovha varipo, michovha iri kufamba imichovha ine mafranchise neZupco, ndivo chete vanobvumidzwa kufamba. Asi ivavo mafares avo ari regulated, ndiyo mafares anotodetermina nehurumende sezvo vane chibvumirano nehurumende.
Ko vamwe varunzi vemushikashika vanenge vasina zvibvumirano neZupco zvinenge zvichifamba sei?
vaya vano manyisana nemapurisa sezo motikari zacho pamikwagwa azvishoma kana kuti hapana pane zvimwe nzvimbo vanongochaja pavanenge vachida kuchaja nekuti vanobhadhariswa kamari dzakawanda pavanobatwa nemapurisa kana vapiwa mukana vanotorecover mari idzodzo nekuchaja mafezi asingazvizisiki pavanoda vanhu vakawandisisa pamigwagwa mazubko iwo ega akagara asingakwanisi kuita basa iroro rokutakura zvinogutsa vakawanda mazubko mashoma nevemamchovha vane mafranchise nezubko vashoma zvekare zvakutoreva kuti vaya vanoita zvokumhanyisana nemapurisa ndivo vanenge vachivatsira nevanhu zvavo vanozvitakurira vachizvifambira ivavo vanongochaja pavanenge vachida munhu anongochaja mari anenge achida angaona vanhu vakawanda pamugwagwa anokwidza anongokwidza kana uchida unokwira kana usingakwanisi unongosara
zvinokonzera matambudziko akaita sei kumushandi
izvozvo zvinotokonzeresa kuti vashandi vabude mumabudgets avo nenyaya yokuti unenge wakutobhadhara mari usina nekuti mafezi acho anenge atochinja zuva nezuva
sikava mwoyo mutungamiri wenyika ari kurudzira vanhu kuti vashandise mazubko achitiye ane mutengo wakaderera uyezve anoteedzera mutemo
mazubko agara asingakwani kana kuti agara ari mashoma kubva nekudhara mazubko agara ari mashoma tavona vanhu vese zvavo vanofamba nemazubko vanoita zvokushupika chaizvo zvinotokonzeresa kuti vakawanda vatorarama nekushandisa tingati maprivate vehicles
munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Dare remakurukota rakabuda nechisungo nezuro chekuti hurumende ideredze uwandu hwevanhu vari kupika mumajeri kuburikidza nekukurumidza kuburisa mujeri vasungwa vanenge vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvemitengo yavakapiwa. Dare iri rakati vasungwa vachanzwirwa tsitsi vanhu vari kupikira mhosva dzisingasanganisiri dzeumhondi, kubata chibharo, kupidigura hurumende, kuba zvipfuwo, mhirizhonga, kuba dzimotikari pamwe nevanoshandisa chisimba kubvutira vamwe zvinhu zvavo. Vachinyora padandemutande retwitter yavo, munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vakativo vasungwa vakatongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwese vakapika kwemakore gumi nemashanu kana kudarika vacharegererwawo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamangwana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatanga riini kushandisa chisungo chakaitwa nezuro nedare remakurukota. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Muzvare Lucy Chivasa vachitaura vakazvimirira vanoti havasi kufara nepamusana pekuti hurumende haina kuisa vasungirwa mhirizhonga pavanhu vacharegererwa. Muzvare Chivasa vanoti vose vanopomerwa mhosva dzemhirizhonga vanhu vemapato anopikisa vazhinji vavo vari mumajeri asi pasina mhosva yakati tsvukiti yavakaita. Muzvare Chivasa vanotiwo hurumende yaifanirwawo kutara vanhu vakasungirwa nyaya dzeuori kuti vave vamwe pepasungwa vasingakodzeri kuregererwa.
Nyaya yaitaurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajeri inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana siyana, asi panguva ino yatiri yeCovid-19 pandemic zvinoita sokuti ndiwo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava ngavachibuda mujeri. Vanoburitswa vachiona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati, vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki. Ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvoni kabineti ichiaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujere kana vasara ne kana vanenge vasefa chinguva chakati kuti uye vasina kupara mhosva dzinotevera pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi.
Takanangana nenyaya yekodzero, munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Maonero angu takanangana nenyaya yekodzero, chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajeri, especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi, but zvinoda kubalansiswa as well, tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda kazhinji vanoti vachingobuda vanotanga futi kupara mhosva.
Pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende, pane dzamunopokana nadzo here?
Pane kakusagutsa kane listi remhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi. Apa ndakanangana nenyaya yepublic violence, kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende vanenge vachinzi varatidzira of which kuratidzira ikodzero. Saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripo ichinzi vanhu ivava havabudi, because zvinobva zvaita kunge zvinika kusarudza kazvinhaku. Ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere ndanganchishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty, kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously, tinozvikoshesa. Saka ndiona sokuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzo ndo panogona kuti vanhu vazoita kakugunununa, but maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujeri it's a practice yagara inongoitika. Asi kuti sekungoitika kwazvinoita pane vamwe vanogona kuzongobenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri asi vasingafani kuva vachibuda.
Asi hamupakani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri?
Kuburiswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda recovid-19, chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu. Saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu, zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu, vanhu ngavatongwe vachibva kumba. Pane kuti toti anenge of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment, but nyaya yekuti dzani vave reformed.
Avo vange vari gweta rinozvika kodzero dzevanhu. Muzvare Lucy Chivasa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muganhu weZimbabwe neSouth Africa weBridge Bridge uchamboramba wakavharwa mushure mekunge vakuru vezveutano mudunhu reBridge Bridge vakazivisa kuti vanoda nguva yakakwana yekugadzirira kudzivirira COVID-19 vasati vavhura muganhu uyu. Mukuru wezveutano mudunhu iri Dr. Linus Samere vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti vanoda kutanga vaona kuti vanhu vakawanda vabayiwa nhomba muganhu uyu usati wavhurwa, uyewo kuti vanoda vamwe vashandi vezveutano pamwe nezvikwanisiro kuitira kusimbisa chikwata chavainacho kare. Veruzhinji vanga vachitarisira kuti Zimbabwe ichakasira kuvhura muganhu uyu mushure mekunge South Africa yavhura divi rayo remuganhu uyu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rezvemukati menyika vakazembe-kazembe panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muongorori wezvematongero enyika Dr. Ricky Mukonza avo vari muSouth Africa kuti tinzwewo paonero avo.
Kuti danho ririnyore kutora kuhurumende nekuti hurumende panyaya iyi yakatarisana nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti iponese vanhu, idzivirire kufa kwevanhu nekuti chirwere ichi chiri kuuraya. Chechipiri ndechekuti hurumende itore matanho anoita kuti vanhu vawane cheuviri kunyanyanya panyaya dzezveupfumi. Saka tinoziva isusu kuti bhodha reBridge Bridge ibhodha rinoshandiswa nevazhinji vanoita iya inonzi cross border trading vanoenda vachinotora zvinhu ku South Africa vonotengesa ku Zimbabwe, vamwe vachitorawo ku Zimbabwe vachinotengesa ku South Africa mhuri dzichiwana kurarama. Saka handifungi kuti danho ratorwa zviri nyore, nekuti zvinhu zviviri izvi matarisiro atiri kuita ndeyekuti zvinhu zviri kupikisana. Saka hurumende ndoona sekutoti yanga yakaomerwa kuti yodii panyaya iyi.
Tichitarisawo nyaya iyoyi yekuti muganho iwoyo weZimbabwe uchakavharwa, kudivi reSouth Africa vakavhura muganho wavo, zvine zvazvinozobatsira here?
Inyaya yakaoma kutaura nezvayo, nekuti nerumwe rutivi ofishali zvine zvazvinoratidza kuti zvinobatsira, nekuti vanhu vakanzwa kuti kwavhurwa, uwandu hwevanhu hunoti wandei hunenge huchida kupinda nekubuda richishandisa bhodha iroro. Asi rakavharwa kudaro tiri kungoona kuti vanhu vari kuyambuka. Saka tingati zviri kunzungude kunyimo, zviri kubatsira hazvisi kubatsira.
Imiwo semuongororo wezvematongerwo enyika, muchitarisawo mamirira zvakaita, zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa nehurumende padambudziko iroro?
Hurumende dai yagona kuti vakawanda vabayiwe, toziva kuti ayo nyangwe denda iri rikauya vanhu vakadziviririka. Kubayiwa hakurevi kuti havachabatwi nacho, asi kunodzivirira uwandu hwevanhu vanogona kufa nekuda kwedenda iri. Saka kana vanhu vabayiwa vakati wandei, zvinoita kuti kunyange vakachida kufamba vachikrosa mabhodha vachitsvaga kurarama sezvavanoita vachikrosa bhodha rebeige bridge, tinoziva kuti upenyu hwevanhu hwakadziviririka.
Avo vange vari muongorori wezvematongerwo enyika Dr. Ricky Mukonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden, mudzimai wavo, mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo neZuro Chipiri vakatanga kushanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica vachitsanangurira vanhu zviri mubhiri ravo rakavhoterwa kuve mutemo svondo rapfuura. Mubhiri iri vaBiden vakakumbira mari inoita 1.9 trillion kuti vashandise mukufambisa zvirongwa zvavo zvenyika, vachishandisa dingindira rekuti rubatsiro rwasvika, help is here. NeZuro vaBiden vakananga kudunhu rePennsylvania kunove iko kwavakaberekerwa, kunoudza vagari veko kuti bhiri iri ndiro richapedza chirwere cheCovid-19. Ukuwo mudzimai wavo amai Jill Biden vakananga kudunhu reNew Jersey kunotaura mashoko ekurudziro aya. Mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vakange vari mudunhu reLas Vegas vachikurudzira vanhu kubayiwa nhomba uye vachitsanangura rubatsiro runokwanisa kuwanikwa nevanhu kubva mubhiri iri. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa navaBiden nemagurukota ehurumende yavo ndizvo zvinoitwa mukutonga kwejekerere, vachiti kunyange hazvo vaBiden vakapiwa mari yekugadzirisa zvinhu munyika, vanosungirwa kusangana nevanhu vachivaudza zvavanokwanisa kuwana kubva mubhiri iri uye vachivaudza kuti COVID-19 inofanirwa kukundwa kuti zvinhu zvidzokere pazvakange zviri.
Uyu mutemo wemari inenge ichi yakakumbirwa kuhurumende neutongi kwavaBiden vakakumbira mari $1.9 trillion kuti vakwanise kushandisa muzvirongwa zvavo zvokutanga kutonga nyika. Vakananga-nanga chikuru-kuru chavari kusimbisa ndechokuedzana pavanogona napo kuti vapedze dambudziko reCovid-19 iri. Saka mutemo iwoyo $1.9 trillion mune mari yokuti vakwanise kutenga mishonga yokubaya vanhu muAmerica nokukasira, nokuti pfungwa dzavaBiden ndodzokuti kana chirwere chisati chapedzwa, ufumi hwenyika namafaro enyika haako. Saka mune mari zvekare yokupa vanhu yatinonzi stimulus iyeyi, vanonzi vanhu vapasi kuti vakwanise kuzondotenga kana vachinge vabayiwa kana vakamirira kubayiwa. Zvekare mune mari zvekare inobetsera vana the tax credit yavana yakawedzerwa zvekuti ikwanise kusumudza vana vanotivo vanodarika 4 million vana vachasumudzwa kubva munhamo. Saka mutemo uyu, bumbiro romutemo iri, vanoritiro ibumbiro rine mari yokuti America ikwanise kuimprova life yamamiriyoni avanhu muno muAmerica. Zvinhu zvitanga kufamba nenzira yazvaifamba nayo COVID ichinge isati yarapa.
Profesa Masoja, tiri kuona kuti bhiri iri rakadovhotegwa ratova mutemo, asi tiri kuona vaBiden, mudzimai wavo, mutevedzeri wavo nomurume wavo nevamwe vanhu vemuhurumende mavo vachiita fararira munyika muno muAmerica kuti vataure navanhu pamusoro pebhiri iri uyezve kuvaudza kuti zviri mubhiri iri zvinoreva chinyi. Sei vachirwa nokutengesa bhiri iri iro ratova mutemo?
Zvinoitika pautongi hwechechetere hwedemokrasi ndokokuti vanenge vachida kusvitsa mashoko kwose kwose kwaanogona kunge asina kusvika mashoko iwawo. Zvekare mashoko acho kuti asvike kuna vamwe vanogona kunge vakaanzwawo mutemo uyu asi vasinganatsokunzwisisa kuti mutemo uyu wemari iyi wakanakira chii. Saka ndosaka vachienda kwese kwavanokwanisa vachiudza vanhu kuti vahwisise, nokuti vanhu vakadzizenge vanzwisisa kuti nyika yavo inotongwa sei, kuti mari yavari kupuwai vari kupuwirwei. Zvekare zvinobetserei kunyika yavo? Vane zenge vakuhwisisa kuti ivo vanhu pachavo ihurumende, nokuti kana tichiti hurumende, vana purezidhendi, makabhineti minista aya aya akamiririra vanhu. Saka ndo chinangwa chomuAmerica kuti nyangwe hazvo mutemo uyu wapasiwa wakutoshandiswa, asi vanhu vanobatsira kuumba hurumende vakasarudza vaBiden nomutevedzeri wavo navamwe vese variko vanenge vachida kusvikirwa padhuze navo pamikova yavo vachikumikidzwa mutemo uyu, nokuti ndowavo hausi waBiden chete. Saka ndihwo utongi huri kuda kuratidza vaBiden
avo vange vari vanodzesa zvemabhizinisi paDeFry University muzvinafundo. Elliot Masoja vari parunhare kuOhio neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rine nyaya pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvinoita makumi mana nevasere zvakadzoka kumusha nezuro mushure memakore mazhinji vari muhupoteri kuBotswana. Zimlife.com inoti Zimbabwe yanyevenyutsa imwe mitemo yekurwisa chirwere cheCovid-19. Mabhizimisi ekudyira ari kubvumidzwa kutora vanhu vanoita zvikamu makumi mashanu kubva muzana kuti vadyire mukati. Ukuwo hurumende yabvumidza kutangidza kwemitambo asi pachitevedzwa mitemo yakadzikwa neWorld Health Organization. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ndinokumbirawo ndipewo pfungwa dzangu nenzira yamurombo kuti kuno kuSouth Africa kuPretoria. Zvinoshamisa zvikuru, zvandishamisa nokundirwadza nokundibhowa kuti vana monzo ravanofamba ripati achigadzira mafandire emakanzuro, pane munhu wavo wakasamukanzuro vakaruza the MDCT lost all the elections. Hakana kuwana kana vhoti kana imwe kana chigaro chimwe chacho mumakanzuro. Vobva vabhinya kutora vanhu vedu vachi vati vavavo. Saka vavakuda kutora vashandisa matare avo nezanupiyevhu kufamba vachitibwai tisiwa tisu takahwina muHarare tisakahwina makanzuro kuti 20 out of 32. Chirudzii chauda kuita, toziva zvavaroda kuti zvakanaka toziva zvavanoda kuita. Munhu umwe noumwe ngaakohwe paakarima. Makanzuro ose anotaurwa iwawo ndeMDC Alliance avakambanya vashandisa makosi nezanupiyevhu, handii ndizvo. Saka ngavasawesa zvavo taimu, tiri kuvaona tiri kuzviziva.
Studio 7, Studio 7 apo. Ini ndinoda kutombohwisa kuti imi vanhu veStudio 7 muri vanhu vezanu kana kuti muri kuita basa remakazvinyika, because kana muchitadza kuti bvunzirwa vamhonzuro kuti vane makanzuro 28 avanomiririra, vavushitavo MDC Alliance iriyo yakanzi navatsvangira mubatanidzi vamabato iyo vakambobatana nani iyo vakanokukwidza kucongress vakanzi vaiti ichinzi MDC yatokozani kupi saka tokozani kupi achiri president kwe party yake ivo vanombori vebatoriki vamonzura hazvose zvamubvunzi asi kana zvangoita zveAI Alliance munoda kuhusika kunyanya
Magadini, magadini, mori, studio 7 Sita rangu, jimonzi, koriati, spani Tinonguchi, univisi, warum South Africa, ese Chiwiri, COVID-19, ingatisa maiku jibata, mfunga COVID-19, kufika maski Nugugisa maoko Pose pone ngeure munga mutexi munga pai panguwa nuruzhinji zvichengetedze ino pfeka maski bose vazhinji havachapfeki mamaski chirwere chinobata munhu kana asina kupfeka maski saka mushonga wecovid-19 imaski vaccine hongu havo mavaccine varubaya vanhu bati kunyange ukabaya vaccine yacho singa pfeki maski inongokubata coronavirus saka pfekai mamaski mamaski inogeza maoko ndomushonga covid-19
pamusoro pamusoro iye vachamarari vestudio 7 nevateereri vayo vose ini zvangu ndakamirira vanhu vanosapota MDC Alliance yachamisa ndinekafungo kandida kuti ndipewo vanhu vanosapota chamisa Tiri kuda kuudzawo vanhu vose pawirirano namonzora wechitoi cheZANU-PF. Ngatisavhundukana namonzora nezvaari kuita. Nokuti monzora ishumba yakatumwa neZANU-PF. Munoziva zvinoita shumba kana ichida kudya mombe inomira seri kwedanga, haipindi mudanga. Yovhundusira iri seri kwedanga. Mombe haizobuda mudanga ndiyo inodyiwa neshumba. Saka ndiona sekuti munzora hakuna kwaanosvika ndiri panyaya yezita vachamisa dei vaziva shoko iri ora ndokwanisa kuvapawo kuti ngavasachinja zita katimire tiri papo tiri paalliance ipapo MDC Alliance tichiwina tinogona tiri ipapo apaanda kukuchizira kuti muchinje zita kana zvazokona kuti muchade new party zvinoda zvina chaiti kumudzoke zvikuru kuMDC Alliance saka gomerai muripo paMDC Alliance yese vanosapota MDC Alliance ngatisaiora mwoyo nekuda kwamombera monjera chitoi chakatumwa neZANU-PF asi ndichina zvachinoreva ane banga reshanga saka hakuna kwaanosvika onai vana vaari kutonga navo vana vachamisa makanzera dzine maMPs akutoti ndevake nepamaelections yevanoteerera 2023 zvichangoratidza kuti vana vachamisa vangavongori vachamisa monzora haana vana saka ari kuita kukambira vana vasiri vake ngaatonge asi zvichabuda pachena tatenda ngatirambe tiri papo pana chamisa chamisa chete chete tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Mireiwo gambo kanobva kuna Marshall munhu mumwe nechikwata chake che4 brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti ZUPCO iri kutadza kuita basa rayo nemazvo zvopa kuti vanhu vanetseke mumigwagwa hurumende yotarisirwa kurekerera vamwe vasungwa vari kupika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau mumwe ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC nditi mosera zvakanaka.